mazaya kama chaira mazaya tino garati chinzwa kuti tiri kuda kuvata nyika tiri kutobudirira zvinhu zviri kufamba zvakanaka muZimbabwe uyezve vamunangagwa ndakuona kuti nechigaro chiri kuuya ichi chekuva sachigaro vesadhak vakutochitora senzira yekuti vatozvisimudzirawo ivo muchiso chevana vezimbabwe tinoziva isu kuti vana vezimbabwe vari kunonga svosve nemuromo vari kutambura vari kunzwawo kuti kutambura kwavo kuri kukonzera usini kuri kukonzera neuorimu unotyisa unonyadzisa uri kupinzawo ivo vatungamiriri venyika kuti uvewo munyaya dzacho saka vamunangagwa vanenge vaakutsvaka kuti chii chavangatauriwo kuvanhu kwaite kuvachenesa saka muchaona kuti vakaudza vanhu kuti dzinda kuzotora chigaro cheusadhaki vanhu vanenge vaakutoona kuti saka mutungamiriri weduwo pane zvaari kunasa atoonekwawo kuti atungamirire sadhaki mopinzwawo zvekuti kana vatungamirira sadhaki zvichaitawo kuti muZimbabwe zvinhu zvitinakire upfumi hwenyika usumukire asi tinongoona kuti kungotaura chete kuda kungofadza vanhu nekuzvisimudzira ivo kuzvichenesa maziso evaZimbabwe ari kutambura nehurumende yavo iyi
semaonero enyu chii chiri kunyanyokonzera izvi
tinoziva kuti tiri kukonzera kutambura kwevanhu muZimbabwe hakusi kuti ndekuti vamunangagwa vasi chiyamino yesadhaki vanhu vari kutambura muZimbabwe nekuti mune uori inotyisa mamiriyoni tiri kudzwa zuva nezuva 100 miriyoni yadyiwa dzimwe dzabuda dzanhu dziri kuenda kumbudzi 40 miriyoni yaenda kumbudzi uko dzisina kubhouya mbudzi dzacho zuva nezuva ndo mari dzodzo dzaipawo ngozi dzinodzira upfumi hwezimbabwe hazvinei nekuti vamunangagwa vari chairman wesadhaki kana kuti kwete saka chero munaanya mavhuvhu vakaitawo chairman wesadhaki vangafare vozvirova dundundu zvoburwa pamativi kuti vamunangagwa vachairman wesadhaki asi hapana zvazvinosandura muupenyu hwevana vezimbabwe as long as corruption ichiri kungoenderera mberi ndokudyiwa mari dziri kuita kuti vana vezimbabwe vatambure hazvizvosi zvakachinja izvozvo just because vamunangagwa vachairman wesadhaki
tombotarisa kuti ivo vanga vari kuradzikwa varomeo daniel mutsunguma vakambowanikwa vachidomwa kunzi vakanga vari pakati peavo vanhu vakashungurudza vanhu mugore ra2008 nemagwaro emasangano anowanikwa ivo achiongorora kushungurudzwa kwevanhu munoona sei izvi
vanhu vanotoremekedzwa pane hurumende yamunangagwa vanhu vanoshumoudza vanhu vanombunyikidza kodzero dzevanhu vachimbozviitira izvozvo kutsungetedza vari kutonga ivavo ndo vanotaivawo madhigedhiajeneralndamwakadaro ivavo vakunzi magamba nhasi vanenge vachitumwa kuita izvozvo kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuitira kuti vana vezimbabwe varare vachingotya kuti takangotaura chete kuti kune uori takangotaura chete kuti tiri kutambura takangotaura chete zvamuri kumatongero amuri kutiita tinoshudzwa vane vavo vari kuita mabasa akaripa kudaro ndo vanoremekedzwa nehurumende yezimbabwe kuzi ndo manyiro saka ndo zvinorwadza izvozvo vana vezimbabwe vari kutambura vari kutadza kana kuchema zvavo kuti tapane nzara vachityaiwavo vari kunzi manational hero nhasi yava